Chine mutsipa unoranira panzira iwe wandinoda chine meso acho anoenda yenda kana tiri tose tinofara zvedu tichironga rese ramangwana redu mwana ndinomuda uyu ndinomuda sei yeah
sondoza ndinomuda sei
yakamudiwa pandakakuona uchitamba zvako wega ndakakutaurira usiku handirari nesati handidye ndichikufunga iwe ndiwe wandinoda ndinokuda sei wakandiramba iwe.